mashoko iyo anakosha mashoko akakosha mashoko atakawa na mlanga kwa kuti maelezo zetu hatina chokuvadza pasarudzo zetu hapana chokuvadza hapana chatinonyara nacho kana kuti chatinotsha vanoda kuya vachiona huyai muone munongotiudza kuti moda kuuya tongoita through the normal security moya kuchiona nokuti hapana chakavanda nokuti mudzimu unopirwa usiku ndomuroi iyoyo ndo gesture iri important yakaitwa navamunangagwa inoudza transparency asi ichakuvadzisa opposition nemhaka yekuti opposition vanga vajaira kuti kana varudza vanoti zvichabirirwa kwaita mikuvhu kwaita zvakati kana vanhu vese vakauya ava kubvira kuunited nations EU hopefully commonwealth navamwe vese namabritish vakauya vakatarisa tsarudzo vakaita zvakaitika kukenya zviya zviya zvokuti vatarisa tsarudzo makanzwa vakeri vachiti tsarudzo yaitika zvakanaka tikazoona varaila votinga voti tsarudzo haina kuitika zvakanaka pasi rese rikabva ravaignoa rikati ndezvako zvisina vatori izvo ndo zvisia zvoitika kuzimbabwe izvozvo nokuti kana tsarudzo ikaitika kuine ava vari kuonawo pachekerere nyangwe vanenge varudza vakazotanga kuti hazvina kufamba zvakanaka kana pasi rose rati zvafamba zvakanaka ndokupera kwacho vanenge vachizi zvaramba maruza maruza zvino kuuya kweeu chatanga chitarisirawo kuti pamwedzi unouya apa mamesures or masanctions ari tiriko against certain entities and individuals vekuzimbabwe kuti aziswe as a sign of goodwill a good gesture pamareforms ari kuitwa nezimbabwe hazvibatsire kunomirira dzimwe gore kumirira february gore unouya tione kuti vachaita sei
tiri kunzwawo vachitivo vakagadzirira kuti vange vachidyidzana nezimbabwe ndokunge munyika maitwa sarudzo dzakachena vachitiwo muchiremekedzwawo nyaya dzekodzero dzevanhu pane zvachinja here pane zvavaimbotaura karapa
hapana chachinja hapana chinyowani ndochokwadi chaitsva hapana chitsva iko zvino zvangu vapo ndezvokuti havachanzi uyai unzai vanhu vashanu vanozoona maelections zvavaimboita iko zvino kwako vakristu vanhu vakawanda vanokwanisa kukavhawo the whole country hopefully asi other than that hapana chachino chambochinja nokuti musakanganwa kuti nyaya yekodzero dzavanhu ndo nyaya vari kunoitana nebrexit is one of the issues yakaita kuti kuve nebrexit ka yehuman rights act saka iyoyo yangogara iri nyaya ichangonera asi tikaziva kuti mabenchmark ari nechapasi zvinozonzi kana makohwesa manenge maitei chatinongoda ndechokuti tikatanga pasarudzo iyoyiyo kuti zvido zvavana vezimbabwe zvabudiswa nesarudzo sarudzo yavo chaita iri pachena tikapedza ipapo zvimwe zvese hedu tinoti tinongotaurisana nokuti nyika pazenge zvakagara zvichidzana panenge pachifanira kuramba pachitaurirana chero paine kutaurirana tenge tiri right pasina kutumirirana makunun'unu nekutukana aiwa zvakanaka hauko tinotarisira kuti vatambanudze ruoko rweushamwari rwakasimba kudarika hwavakuia mutambanudza iye zvino izvi asi zvisadero futi hatitukane navo
asi imi mungatiwo here pane zviri kuchinja muzimbabwe umu zvekuti zvingaite kuti vekunze ava vabvise zvirango zvacho
zviri kuchinja muzimbabwe zvakatonyanyisa kuwanda tinotongotanga nekuti kudhara tatisingakwanisi kuti vanhu vati nyaya dzekukura hundi dzinotaurwa vanhu vanoungana vachitaura kana kuratidzira nyaya dzekukura hundi iye zvino zviri kuitika hoku kune vanonzi vakazobatwa namauti vakarohwa asi vakaona nokurumisa hazvina kumbotora nguva vakabva varegedzwa kwakuti makuite izvo takati hatitade iro kubva kumusoro vabva varegedzwa ndobva vaita zvakadaro iye zvino izvi tinoona kunounganwa pamahotera kunounganwa pachiitwa zvese zvinoitwa vanhu vachitaurirana vanhu vachiratidzira vanhu vachizuwa nyaya dzakasiyana siyana zvanga zvisingaitike zvinoratidza izvona pachena pese kuti utare hwanga hwakasunga nyika hwati zvatisudzunukeiwo nokuti vanhu vatisunukukei tinotarirawo futi tiona vamunangagwa vachisaina national peace and reconciliation act ichiva inova inosunungura zvakare kuti vanhu vataure nyaya dzemapast conflict akaitika munyika nekuti chii chakambonyatsoitika vanoti vaine healing yotanga ipapo chienderera mberi all those are very positive things which has happened within the last almost 7 weeks now vamunangagwa vatora vachinda
asi ka vanopikisa vari kuti mitemo yesarudzo haisi kunyatsovandudzwa vachitove zanup f vari kutyidzira vanhu mareservehome vachiti tipei mavota manhamba aya epama slips amunenge manyorisa kuvhota maserial numbers
pamitemo yesarudzo havasi vandiravo havasimboreclaim kuti tevari kuda kutidzidziswe chii nokuti mukuziva kwangu kwese ndekwekuti pane inonzi interparty dialogue interparty dialogue iyi ndopano vanogara vachiungana nguva nenguva zvisvondo nesvondo mavanhu vamapato esaya makuru aya vachitaurirana kuti patodii voungana nevheki vachitaurirana saka reform dzinoitwa ne platform iyoyo iyo kune reforms dzinotaurwa patwitter dzinenge dzichinzi reforms dzakati patwitter dzari kutaurirana asi vari kutomboreva because pese vanotaurana vanosaindirana ndosaka tichiona iko zvino kune draft yecode of conduct